vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kuchikora kwekodzero dzevanhu kwakatanga pakabuda mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamita vachiti vakanga vasiri kutambira zvakabuda musarudzo vachiti ivo ndivo vakakunda. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remauto panyaya iyi, asi mutauriri wemauto Kenel Overson Mugwizi pamwe nemutauriri wemapurisa Amai Cheriti Charamba vakaudza vatori venhau nezuro muHarare kuti vanhu vari kuita izvi havana kutumwa nemauto nemapurisa. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vachagadza komisheni ichaferefeta kuti ndivanani vari kusvibisa zita rehurumende kuburikidza nekushandisa vanhu vakapfeka nhumbi dzemauto, asi vamwe vanoti zviri pachena kuti mauto agara achipindira mune zvematongerwo enyika munhoroondo yenyika. Gore rapera mauto akapindira mune zvematongerwo enyika akamanikidza vaiva mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kusiya basa, mauto aya achibva aona kuti munhu wavanoda vaEmerson Mnangagwa vagwadza pachigaro chemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.